Che kwata ichi chaita mangange 00 ne Rwanda Muye Stadium mugutare Butare. Doktora point imwe chete murwendo rwacho rwe 2026 World Cup urwo. Chiriko rwadza ndechekuti mutambo uyu ndiyo mumwe yemitambo iyo Zimbabwe yanga tarisirwa kutora mapoints ese matatu akakosha yakatarisana nemitambo inotyisa ne Nigeria ne South Africa. Maurias awana mikana yakawandisa yokwanisa kukunda asi Terence Dzukamanja, Prince Dube na Gerald Takwara vatadza kushandisa mikana yose yawira kwavari. Mutsigiri weDynamos vaAmos Mpindu vanoti mitambo yakadai haidi kutambiswa mikana zvakadai, vachiti vane chivimbo kuti dambudziko iri richagadziriswa.
Bora haridi kuirwa machansi akawanda kudaro, especially kana ari maqualifiers. Munofanira kuti chance yamunenge mawana iutilize, kwete kuruza machansi hobo kudaro. Hopo next game tinotamba hedu zvakanaka, but draw yanga isingaite zviri fair for us because machansi akawanda tangatiinawo and we failed to utilize. It's very unfortunate.
Aka ndiko kekutanga zvikwata zviviri izvi zvichiita mangange mushure mekunge Zimbabwe yakakunda 2-0 ne-3-1 mumitambo miviri apo zvikwata izvi zvakasangana muna 2005. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomski Mukwasi vanoti point kunze kwemusha yakakosha, vatarisa ivo kuti Zimbabwe yakapedzisira kare kare kutamba nevekune dzimwe nyika.
Sevanhu vari kubvawo mumwenga wokubhaniwa kwatanga tiri tadzokera muWorld Cup qualifiers. Matambiro ataita anonakidza zvikuru, kuti tanga tisina kurongeka mumba medu, tinenge tagona nepoindi yatawana iyoyo.
Mutambo uyu wasangana nekushayika kwaimbove mupati wepagedhe wechikwata chimwe chetecho chemaorias George Chigova, uyo ashayikira kusouth Africa nhasi nechirwere chemwoyo. Mashoko abva kunyika iyi aChigova, uyo aimbotambira Dynamos, ashayikira mumba mushure mekungodonhera pasi nhasi mangwanani. Mutambo wanhasi weZimbabwe uyu ndiwo wanga uri wekutanga pamakore maviri apfuura ichitamba sechikwata zvichitevera kudzingwa kwenyika munhabvu yepasi rose neFIFA nemhaka yokupindura kwehurumende munyaya dzeutungamiri wenhabvu. Zimbabwe yave kusangana neNigeria nemusi wesvondo mumutambo uyo maOrioles anofarira kukunda kuti asimbise mukwana wavo wekubudirira kubva mugungano iri. Mutambo uyu ndewe pamusha asi rutambirwa kune imwe nyika neZimbabwe haina nhandare inokodzera kutambirwa mitambo yakadai. VaChris Romario Musekiwa avo vafamba nyika dzakawanda nemaOrioles vanoti nhandare dzemuno dzinofarira kugadziriswa nechimbi chimbi. Zvimwe zvikwata zviri mugungano rimwe chetero reGroup C neZimbabwe zvinoti Benin, Lesotho neSouth Africa. Chikwata chimwe chete mugungano iri ndicho chinobudirira kuenda kumafinari eWorld Cup, asi chinopedza chiri pachinhano chechipiri chinokwanisa kuzotambidzwa mumwe mukana wekurwira chinzvimbo chekuendawo kumafinari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.